Muri izi dzevanhu vanodarika mazana masere dzaimboshandisa zvimbudzi zvishanu sezvo mvura yaiwanikwa nguva dzose apo mugodhi waishanda. Asi zvimwe zvimbudzi zvakavharwa nokuda kwekushayikwa kwemvura izvo zvave kuita kuti vanhu vaitive tsvina pasi sezvo zvichigara zvakavhara nguva dzose. Vamwe vanhu vave kuitira tsvina muzvimabhaketi vozouya kuzodira muchimbudzi sezvo vasingabvumirwe kuitira tsvina mumasango ari pedyo. Kana zvimbudzi zvazara, vagari vanotora tsvina nezvipoto zvakasakara vachiisa kunorasirwa marara. Mumwe mugari amai chioniso mapeka vanoti dambudziko nderekuti zvimbudzi zviri kuzara nguva dzose zviri kuita kuti vabvise tsvina zvisina utsanana.
Problem ndiyo iyi yekuti anga azarisa asisina kwekuti tsvina yacho ine kwekuenda. Kucherewa nechipoto chichirasirwa kuchicherwa nechirasirwa.
Izvi zvinotsigirwa naamai sarudzai bhanda ava vanoti nzvimbo yavo haichagariki nekunhuhwa.
Vanotina machoneti izvozvi nekutsikinda ndisina kudai. Ndotoitira pasi vanhu vanotira pasi nechinei. Tanzwa nayo chinei.
Mukuru wezveutano kana kuti Environmental Health Technician mudunhu remakonde iro rinosanganisira mhangura vaDonaldson Siyaya vanoti dambudziko guru nderemvura.
Tibanga vamirira yakaita yakanga isina reservation system. So the old system yaivako yashaisa paseptic tanks. Asi kwakune mvura yairana back then kuine varungu vanga variko kadai vari kuimaini. Saka mvura ine zvakazoitika dipambu yacho yaishandisa kuudza mvura kuona pakuna hunyani hakusisina pachisystem. Tovakurelana nedhemu kwanje ipa alpha hakusi dhemu yacho very enough raina vachionaka mvura. So hakusiana mvura inase inouya kuno.
Vasiyaya vanoti kanzuru iri kuvaka zvimbudzi 25 senzira yekuderedza dambudziko revagari ava. Mumiriri wemhangura muparamende amai Precious Masango vanoti vave kushandisa mari inobva kuparamende yeConstituent Development Fund kana kuti CDF kuvaka zvimbudzi zvemakomba vachiti vakatarisana nedambudziko rezvirwere chero nguva nekuda kwetsvina.
Munhu anoenda onoita zvokuchera tsvina chirasa inenge ichirasirwa ipopa kuti vamwe vanhu vakwanise kupinda mukati. Saka ndakatozoapplya kuparliament kuti zviri kuitika izvika hazvifambi. Tinoramba takangogarira pamusoro pehealth hazard. Saka zviri nani after kwaita maconsultations naEST akati tinogona kumboita mablack toilet for now.
Zvichakadaro kuramwa mabasa kwevashandi vekanzuro yeHarare kunonzi kwave kuisa upenyu hwevanhu munjodzi sezvo mvura ine siweji yopinda mudzimba kana kungoyerera pakati pegucha uye kunzvimbo dzakaita senew tafara glenview budiriro nehighfield. Mumashoko kuvatori venhau kanzuro yati vashandi vari kuti vanoda zvikwanisiro zvekuti vazvidzivirire mukutapuriranwa kwechirwere checovid-19 uye mari dzekubatsirikana. Asi rimwe sangano revagari recombined Harare Residents Association rinoti nyaya iyi inofanirwa kugadziriswa nechimbi chimbi nekuti zvinogona kupa kuti zvirwere zvakaita sekorera yakauraya vanhu muna 2008 zvipararire. Ndakamirira Studio 7 kumhangura ndini Nunurai Jena.